ni madola oku America yatati 200 in 300. Asi zvaizoitika ndezvekuti nekuda kwemitero yakaiswa navamupiri yanga yavakuzonotambira kumapiso evenitivi zvichibvira zvichibva nekuti munhu unenge ane zvimwe zvina zvaanenge ane zvimwe zvikwereti here. Asi izvozvo vakawedzera ne$20 kubva pa300 kusvika pa320. Asi vachiti ivo chikamu chemari iyoyo chinenge chinozotorwa semari yomuno chochifambirana neexchange rate inenge iripo panguva inobhadharwa mari.
Saka muri kuzvitambira sei?
Isu chatakanyanya kutambira pachirongwa ichi inyaya yekuti mari yedu yatinowana yomuno yaakubhadharwa neyavanoti indexing, kureva kuti iri kufambirana nekufamba kunenge kuchiita exchange rate. Kuti kana mari exchange rate ikakwira, mari inongoramba ichikwirawo, kureva kuti mari yedu haichashayiwi simba rekutenga nekuda kweexchange rate. Ndo chikuru chatakatambira. Asi chatisina kunyanya chatisina kutambira zvachose imari yacho. Tangati iyi mari iyi yanyanyawo kuita shoma, dei vambodzokera vakambonoona kuti vangawedzerawo here kusvika panogona kutaurika.
Mungafunge kuti iri nani ndeipi?
Isu takapa hurumende yatingati deposition paper redu rinenge riri pa840, takambotanga kuvapa re540.
Asi mamwe masangano evashandi ari kushorai kuti munenge muri kubika mbodza, hamusi kunyatsovamirira zvakanaka, vachiti mari dziri kupiwa idzi hadzanyanyisa kuita shoma.
Ava masangano avo tinongomaziva zvedu, vari vanongomirira kuti kana kuti tikaenda kunovhima, kana tanouyawo negumbo rinoti gumbo iroro harina kuwana, tikauya zvedemakumbo maviri vanongoti hatina guru, chero tikauya nemhuka yose vangadi vanotidemauya nembiri.